Right. Kuti nezuro muchechano takapinda munoina nzipaipataita negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth service board nese vashandi chedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kumwe tizoriviwa kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ndakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance sanganisira neyedu on call allowance yedu which zvinenge zvaakureva izvo kuti pa7 yakaswift yatinowana RTGS per hour paon call yaincrizwa ne$4.50 inenge ya$12.50 RTGS per hour. Saka veZimbabwe Hospital Directors Association vakaimirira Hospital Directors Association havana kuzvitambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda muhealth apex council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Zvichiri kuti zvinhu zvemutengo munyika zvaincrisa ne1500% then poofa 60% which means pane huge difference inofanira kukavha okuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kungoti tisubsidiza shandiro yedu panguva idzi anofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepiroripa60% kusvika 1500. Saka iofa iyi haitikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubaya tinotanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubaya.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kuda imimi kuti chiitwe nehurumende?
Taanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatochiwana zvee zvakategwa nepangava pane $1 enda pazvinchozvizvararanga rakuluza value nekuda kwechii kweinflation. Saka naizvozvo inoita kuti mari yatangaatochiwana inowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ndaikwanisa kurivhiwa masalaries yedu nechii neinterbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaus dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuhwa iri maus dollars?
Tikuda kudzienzano sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maus dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maus dollar ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payainge iri maus dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotora tishungurudzo isina chimachiremba nekuti hazvifani kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi but isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge nzvidziso yekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth apex council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuda health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvo isu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebhaipatiti uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar businesses anonge asinganyatsozokuadreswa health apex council muya kuti zvitore nemubaipatai. Saka zviri kuti health services board ngaigadzire imwe platform or imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avangoendeswe zvii zvinotaurirwa nazviri zvepamachiremba yega.